parizino vanhu vose vari mubishi rekuenda kuma polling station kuti vavote zvikurusa nekuti nhengo mbiri dziri kuvhoterwa idzi dzirikuita kuti vanohwina vacho vanobva vaona uwandu mudare rematongerwo ezvenyika resenate saka maziso ese ari kunharaunda yedu yegeorgia uye tiri kuona kuti vanhu vose kunyange muno mukati mugeorgia vari kuenda vose mumapolic station mazuva manomwe apfuura vanenge vachingoenda mumapolic station vachinovhota paearly voting
tinoona kuti vatrump navajoe biden vari kutarisirwa kunge vachibatsira nhengo dzavo kutsvaga rutsigiro panguva iyo vatrump vari kubudawo vachinzi vari kukurudzira kuti utungamiri hwebato rerepublican mugeorgia huone kuti hwawana mavhoti anoita kuti bato rikunde zvii zvingatarisirwa pavaviri avo
chiri kunetsa ndechekuti matauriro ari kuita mutungamiriri trump ndeyekuti vari kutsukirira utungamiriri hwerepublican party mugeorgia zvino tarisiro ndeyekuti vakasataura matauriro ari kuita zvinhu zvinogona kuchinja asi vakaendera mberi nenyaya yekutaura kwavari kuita vachiri vakapirwa uye utungamiriri hwemunhu hausi kutsigira ivo mukupokana kwavari kuita nekuisa nyaya yekumotare yedzimhosva zvichaita kuti vazhinji vebato ravo vasange vachienda kumavhoti saka vanhu vese maziso akabudira kuti vachataura sei pavachauya mugeorgia
bato redemocratic party takaona musarudzo yakaitwa yakapfuura yemusoro 3 rakawana uwandu hwevanhu vakarivhotera kuburikidza nemail in voting pamwe chete neearly voting zvinhu zvamungatarisirwo here zvakare kuti zvingasimudza bato iri rwendo runo
pane makwikwi nekuti kumagariro nharaunda yegeorgia yainge ichivhotera vanhu veparepublican party vanhu vakarejista zvakawanda ndevedemocratic party tichitarisa nenhaurwa yakaitira vanhu vakaita maearly voting vanhu vakavhota almost 3 million zvichireva kuti vanhu vanharaunda vakaita semaguta ndo makazara vanhu vanosapota madhemocratic vakawedzera ne11%.
Koiro bato rerepublican party pane zvingashanduka heruwo rwendo runo tichiona kuti vakatadza kuti vanga vachisvika paidiwa kuti munhu angonzi ahwina
chiri kunetsa pabato rerepublican party makakatano aripo nemutungamiriri wavo vadonald trump vachangobva kukuruza maelections apfuura saka vari kuti izvo mavengerwo akaitwa vhoti yakapfuura haina kuvagutsa panga paine nekubirirwa vaedza zvikuru kuenda kumatare edzimhosva vachiruza nyaya dzavo dzose asi vari kutsvaga kuti vatungamiriri verepublican party muno mugeorgia vataure kuti mavhoti akaita zvekubirirwa asi vatungamiriri vari kuti kwete zvakanyatsoenda mune mazvo saka izvozvo zvikuita kuti ivo vave vachitukana nevatungamiriri verepublican party zvinova zvinodzikisira avo vateri vavo munharaunda ino nekuti vamwe vari kuti purezidendi wedu akabirwa saka zvichange zvichanetsa pakuvhota ipapa
imiwo vamungatarisira kuti vangamhanya nechimuti mujaho uyu ibato ripi
pane mangange nekuti magariro nemagariro georgia yainge iri yemarepublicans saka vatrump vakauya vakakurudzira vanhu vose kuti vavhote marepublicans anokwanisa kuhwina asi zvichienderana nekuti vanenge vataura sei vakataura zvekuita kuti parambe paine kukakatana mukati mebato irori mademokrasi anokwanisa kuhwina zvakare